Vachipa humbo pamusoro pemarongerwo nemafambisirwo anoitwa bvunzo dzemuzvikoro zveveruzhinji munyika, mukuru weZimsec vaIso Nandara vati kunyorwa kwebvunzo vadzidzi vasingabhadhari mari yekuti basa iri riitwe kuri kupa kuti vatadze kuita basa nemazvo. Vati dai zvaibvira, vana vanonyora bvunzo dzegrade 7 vanofanirwa kubhadhara dhora rimwe nechidimbu pachidzidzo chimwe nechimwe chavanonyora pabvunzo.
This is where I also think perhaps through honorable members here present, we could get some assistance on getting this voice that we need, nominal fee at grade 7. The nominal fee that I'm talking about is from our computing is $1.50 per subject. For the four subjects that have been usual, it would be $6.
Zimsec inoti inodawo mari yakawanda yekuronga bvunzo dzeordinary neadvanced level. Vati mari iyi inodiwa kudhinda mapepa ebvunzo, kubhadhara vanomaka bvunzo, kutakura mapepa ebvunzo pamwe nezvimwe. Vanhandara vati Zimsec inoda motokari dzakawanda kuitira kuti ikwanise kuendesa mapepa ebvunzo kuzvikoro pasina kuti mapepa aya arasika kana kubiwa asati asvika kuzvikoro.
If money is made available, there could be a scheme where there is near door-to-door delivery of person papers to senders. This is a big challenge, Madam Chair, because of the logistics. Our senders are not readily accessible.
Vatiwo kana panenge pabiwa mapepa ebvunzo sezvakaitika kuchikoro chechongo kwekumasvingo, Zimsec inoronga dzimwe bvunzo nekukasika sezvo ichigara yakatarisira nyaya dzakaita saidzodzi. Asi vati Zimsec iri kuedzana pose painogona kuti bvunzo dzifambiswe nemazvo. Vakati semuenzaniso, vana vanonyora bvunzo dzeform 6 gore rino vachakwanisa kunyoresa pazvikoro zvavo vachishandisa michina yechizvino-zvino kana kuti electronic system. Vati veform 4 vanotarisirwa kuita izvi gore rinouya, uye vegrade 7 vachange vakuita izvi muna 2015. Vakafanobata chinzvimbo chemunyori mubazi rezvedzidzo vaCrispin Bora vatiwo bvunzo dzemuZimbabwe dzichiri kuremekedzwa pasi rese, uye huwandu hwevanhu vari kunyora bvunzo idzi hwakakwira nezvikamu 10 kubva muzana gore rapfuura kana zvikaenzaniswa nemuna 2011. Asi pavabvunzwa kuti sei vana vazhinji munyika vave kunyora bvunzo dzekunze dzakaita sedzeCambridge, vaBora vati izvi zvakaitika zvakanyanya apo zvinhu zvainge zvaipa muna 2007 na 2008. Vabora vati mutemo wenyika unosungira kuti vana vese vemuzvikoro vanyore bvunzo dzeZimsec. Asi vabora vati vadzidzi vakasununguka kunyora bvunzo dzekunze kana vachida. Vabora varambawo kuti bazi rezvedzidzo rakamboronga kushandisa masoja kuti anyorese bvunzo apo maticha airamwa basa.
At no time has ministry suggested that this could be done by the soldiers. I am sure the events of 2007, 2008 will bear me out when things became very difficult. But ministry was able to run the examinations without using them.
Vabora navanhandara vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekurasikirwa nematicha pamwe nekushaya mari yekunyoresa bvunzo dzeform 2, bvunzo dzemuZimbabwe dzichine chiremerera. Mutevedzeri wanoona nezvekunyorwa kwebvunzo muZimsec vaJohn Maramba vati kunyange hazvo vanhu vakachema-chema nekufuira kwakaitwa bvunzo dzeO-level gore rapfuura, vati kwavari dzange dzisina kunyanya kushata sezvo vaitarisira kuti paifanira kupasa vana zvikamu 25 kubva muzana. Zvikamu 72 kubva muzana zvevana vese vakanyora bvunzo dzeO-level gore rapera hazvina kupasa, izvo zvakamutsa mutauro munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.